Ndinoda kuti dai my parrot board dai ambassador vedu vavataurire kuti vanhu vane kodzero yekuti vange vachipokana nezvavasingawirirani nazvo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kurangarira kuti juti ravo rekutanga nderekuchengetedza vanhu, kwete kuti vavarove vavashungurudze. That's the first duty of every government is to protect its citizens. Government yedu yatadza ipapo. Saka vanhu vanga vane kodzero yekuti vapokane nazvo, uyezve zvirimo mubumbiro remutemo wedu kuti vanhu vanobvumidzwa kuti pavasiri kuwirana navo vapokane nehurumende yavo. Saka chinhu chakaipa chiri kuitika chekuti tiri kunzwa vanhu vari kurohwa, vamwe vafa, vamwe varemadzwa.
Tanzwa zvanga zvichichemerwa nehurumende yeBritain mugwaro ravaburitsa kuti Zimbabwe imire zvekusimudza ruoko kune vari kuratidzira icherechedzewo kusatyora kodzero dzevanhu. Munoona vachigona kuteererwa here nayo hurumende yeZimbabwe?
Takaita problem yekuti kubvira 1980 hurumende inenge ichitungamirwa nezanup f pakaitika chinhu vanoita iye inonzi muchirungu overreaction, ende vari heavy handed. Vanotsikirira chaizvo kuti wakomplainire chii, ndobva ndatokudzvanyirira. Zvinhu zvakaipa steriki zvavari kuita, ende hazvifaniri kunge zvichiitika gore rino ra2019. Vari kutozvikanganisira hurumende iyi.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvanga zvaitwa zvingagone kuti matambudziko aripo aya akurumbidza agadzirisika?
Dai vanhu vanotungamirira mapato epolitics vaisa vanhu pamberi, vagara pasi vataura zvinhu zvinoyamura vanhu, zviyezvo zvatinoti muchirungu people centered, kwete ivo kuti varoda kutonga. Saka dai vanga vauya pamwe chete.